Inwe makanzuru mudunhu remashonaland west yemakonde yakazivisa nezuro kuti masangano ose anoda kushanda munzvimbo mavo vanofanirwa kubhadhara madhora zana ekuamerica uye vagara vachishanda vanofanirwa kubhadhara madhora makumi mashanu pamusoro pekuwana gwaro rinovabvumidza kushanda kana kuti memorandum of understanding kana kuti MOU. Vanoshanda mukanzuro yemakonde mubazi rinodyidzana nemasangano akazvimirira amai Jeta Moyo vanobvuma kuti vose vanoda kushandira munzvimbo iri pasi pekanzuro yavo inosanganisira Chinoi, Mangura nemakonde vanofanirwa kubhadhara mari iyi vasati vatanga kuita mabasa avanenge vakabvumirana navo.
Kana muchipinda mudistrict $300 kana magara muripo $50.
Sachigaro wezimbraisi mudunhu remashonaland west vaadrian Zarimba vanoti havasi kufara nedanho ratorwa nekanzuro yemakonde vachiti hazvisi pamutemo. Makanzuro ekune mamwe matunhu makuru akaita semidvest anonzi ari kubhadharisawo mari dzekushanda munzvimbo asi dzinenge dzichingodaidzwa nemazita akasiyana. Nengwe rimwe sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa zvemunzvimbo asina kuda kuzivikanwa nezviita anoti zviri kuita makanzuru hazvisi pamutemo.
Vanhu vanongoita kamabhayani What needs to be done is to check with the institution in order to make those things good. Are there funds of that nature? Are you good? Because I'm not going to do it.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vamusakika avo vanoti chekutanga ndechekuti kunyange maMOU ari kudiwa nemakanzuru haasi pamutemo uye mari dziri kutaurwa hazvisi pamutemo zvakare.
Chekutanga ndechekuti maMOU ari kudiwa nemakanzuru haasi pamutemo. Hakuna mutemo munyika yeZimbabwe unosungira masangano akazvimirira oga kuti anga achisaina maMOU mudistrict kana kuti muprovinsi imwe neimwe pavanoitira basa ravo. Kana sangano richinge raregister Ministry of Social Welfare kana kuti sangano kana richinge riri trust zviri pamutemo zvakatokwana kuti vange vachiita mabasa avo mumadistricts akasiyana siyana.
Vakika vanoti mari dziri kudiwa nemakanzuru inzira yekutsvaka mari zvisiri pamutemo.
Kuti zvekare makanzuro vazoti pamusoro peMOU masangano anofanira kunge achibhadhara mari pagore rega rega rekurenyuwa maMOU awa kuwedzera kutyora mutemo kuri kuitwa. Ndinoona sekunge inzira yekureiza mari yatingati fundraising nemakanzuro.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weCenter for National Resources Governance vaParai Maguhu vanoti mamwe makanzuro ari kubhadharisa masangano akazvimirira nechinangwa chekuda kuti varegere kushanda.
Izvozvo hazvisiri pamutemo, ndosaka zviri kuitwa kumamwe madistrict kune dzimwe nzvimbo zvisiri kuitika. Bati ndeimwe nzira dziri kushandiswa kuvhara maNGO kuita kuti avashande munyika munomu.
Vaenderera mberi vachiti
zvese izvozvo chinangwa ndechimwe chete, kuti nyika ino isari isina maCSO kana kuti maorganization akazvimirira oga anokwanisa kupota achitsiura hurumende panenge pachikanganisika kuti apa handizvo, uye nekuita ongororo dzezvikuru sei panyaya dzekodzero dzevanhu. Kune dzimwe nyika maCSOs anonzi mana not for profit make maprofits varipo kuti vatobatsire hurumende kuita meshuwa kuti vagara zvakanaka, kodzero dzavo dziri kuchengetedzwa.
Asi mamwe makanzuro akaita seBhindura anoti vanongoda wirirano yeMOU chete kuti sangano rishande munzvimbo yavo.
Isusu kuno Bhindura tiri kushandisa kungowirirana kwatinenge taita navo kana vachinge vakliwa kunokliwa kwakafanana nana president's office kuministry at provincial level nekumwe kumwe vakauya nematsamba anoratidza kuti vakakliwa. Isusu tinozongoita MOU nawo tovapa kushanda, hatina tumafii vatinobhadharisa sekanzuro.
Atila kukwanisa kuzwadiwe urumende panyai ii sezo gurukocha reze machunu vajulai moyo vanga watinga batike pa mnare boja yao. Gurukocha redulu remidlens valari mazima vaka mbo uza studio 7 kuti munyika mune matangana akazvimirira oga akawandisa vachiti ngavaende ku Ukraine kune vanhu vanoda ruyamuro sezvo kuine hondo. Kunyange mubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weNational Association of Non-Governmental Organizations kana kuti NANGU richiti pane masangano anosvika chiuru chimwe chete akanyoresa nesangano ravo, vamazima vakati masangano akazvimirira ega zviuru 36 kana kuti 36,000 ari kushanda munyika yose. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.